A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 25th, 2018. Welcome to the Women segment where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voandebele.com. And you can find us Monday to Friday at 8 p.m.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Yes, PJ, and today on the Women's Roundtable, we will be discussing cancer in women and men. At a time when the world and Zimbabwe are commemorating Cancer Awareness Month this October, what are your views on the issue?
And the Cancer Association of Zimbabwe says studies conducted in 2011 shows a higher incidence of cancer in women than men. More than 53% of women were prone to cancer, while the figure for men was 47%. The Cancer Association of Zimbabwe urges women to go for early screening of breast, cervical, and other cancers.
And the association, PJ, also called on women and men to make healthy choices and reduce the social and environmental risk factors for cancer. On individual levels, these include a reduction of tobacco consumption, eating a healthy diet, limiting alcohol intake, obesity, and other issues.
Yes.
And the Cancer Association of Zimbabwe this October is encouraging women and men to go for screening at their offices at a very minimal charge. Let's now take a listen at one lady on her journey into how she discovered that she had breast cancer.
That I thought I twisted my leg, says, no, it's all right. When you get your feet, so it's also your age. Then I said, listen here, there is something I want to know. He says, what is it? Lucky enough, I had been a state registered nurse before. So I said to him, hey, there is a lump here under my breast. He says, under your breast? I said, yes. He said, which one? I said, left. He said, take off your top and onto the couch. I did. And when I came there, I seen he had changed his face. I said, what's wrong? He says to me, sorry, Molly. I think I will want you to come to Mater Dei. I'm practicing at Mater Dei. I will want to get a piece of meat from there and you take it to the laboratory and then I'll be quite sure. I said, what are you suspecting? He said, I'm sorry, I'm suspecting breast cancer. I diagnosed myself. I touched and I felt mine was a big lump like this. So I asked the doctor about it. And then he sent me to Mater Dei. Lucky enough, God was coming into my illness. When I was going to Mater Dei, my grandson sent money from Harare to pay for me at casualty. That's where this doctor, Dr. Makara, or is a CEO now at Central. Makara came. Before Makara came, Dr. Nyoro came. Nyoro says, ah, Molly, what's wrong? Long time I never saw you.
We're hearing the lady from Bulawayo recounting on how she found out that she had breast cancer. PJ.
Yes, heart-wrenching. The lady's name will come down the line in the program in Ndebele. She also spoke in Ndebele on the same issue. how she found out that she had cancer. And some parliamentarians have also embarked on programs to educate their constituencies on breast cancer and the need to go for early screening. Harare West MP for MDC, Joanna Mamombe, tells us more about efforts she's doing to ensure that breast cancer treatment costs are reduced.
Apa isu sema dzimai tisine burden yekunge tichibereka vana yekunge uyezve tichinge tine burden yekuchengeta mhuri dzedu chirongwa ichakatikoshera bo tiri kubata vakadzi.
Imi semudzimai uyezve muri mudare manga muri kutaura kuti makatoitawo zvidzidzo izvezvi zviye zvirwere zvakadai segomarara mukatitsananguriro kuti zvii zvamakadzidza uyezve zvii zvamungakurudzirawo vanhu panguva iyo chirwere chegomarara rezamu chiri kurangarirwa.
Inini pazvidzidzo zvangu zvekuchikoro zvandakaita ndine bachelor degree rebiotechnology asi ndakazoenda kunowedzera zvidzidzo zvangu kunze kwenyika kuUnited Kingdom kwandakaita masters yemolecular biology apo pandaitarisa chirwere ichochi checancer taibata zvirwere zvese zvecancer tisingatarise kuti breast cancer here kana kuti icancer ipi zvayo. So kunzwisa kwandinoita chirwere ichi chirwere chino kusiririsa chaizvo hachisi chirwere chekuti ungadzivirira pakurarama kwako because pane atinoti manatural processes muchirungu anenge achiitika mumuviri memunhu zvinokwanisa kunodamaja yatinoti DNA inozokonzeresa kuti macells emunhu mumuviri arambe achiwedzera kusvika anodevelopa yatingati tumor mumuviri inozokonzeresa kuti munhu ange ane cancer. So tinogona kunge tine zvinhu zvatinoita pakurarama like kudya kwatinoita kunogona kunoreducer kuti munhu aite breast cancer asi kazhinji kacho breast cancer kana kuti macancers so they come up nemamwe manatural processes kunyange zuva chairo chairo here matinogara muzuva tichidziya mushana unoona kuti pane inonzi UV inonodamaja DNA inozokwanisa kunge ichizokonzeresa kuwedzera kwemacells edu mumuviri anozokwanisa kubuild up to cancer. So munhu anokwanisa kuchinja mararamiro ake kuona kuti adyawo chikafu chakanaka tinenge tichingoda kuti zvirijusike asi pachokwadi chaipo chaipo breast cancer inokwanisa kunobata ani nani zvake kunyange ane mari yakadii kunyange asina inonongonobata chete.
That there was a Harare West MP for MDC, Miss Joanna Mamombe.
PJ, you know, that was really a heart-wrenching account there from the lady from Bulawayo. Mm-hmm. But over to you now.
Yes, siyalambulela uhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho esihlaziya lokucebisana lokuphana amacebo ngokuphathelane lentuthuko yabesifazane njengoba linyanga yabekwa eceleni ngamazwe omhlaba ukuthi kunanzwe imisebenzi yemikhankaso yokufundisana kanye lokulimukisa ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngayana lenyanga ekamfumfu eka-October i-Breast Cancer Awareness Month. Lathi-ke njengomsakazo sibone kufanele ukuthi singene lathi emkhankasweni wona lowo siphathise ngemfundiso. Yikho-ke kuliviki yonke emsakazweni we-Studio 7 kade lokhu esikhuluma ngemvukuzane yebele silimukisana ukuthi kuyini sibili okukhangelelweyo kuwe. Kuqakathekileyo abezempilo, ingcwethi zezempilo zithi kumele umuntu wonke kumbe umama wonke ahambe ayehlolwa ukuthi akalawo na umkhuhlane wemvukuzane yebele ngoba imvukuzane eziningi vele nxa zingabanjwa kusesemasinya zilakho ukwelapheka kodwa ke nxa sokufike kubo stage 4 kubo stage bani bani lapho ke kuyabe sokuyikulwisana okusemqansweni yikho ke abantu bakhuthazwa kakhulu ukuthi bahambe bayescreenwa bahambe bayehlolwa ikakhulu kathesi ngayena le inyanga umkhankaso usuqhubeka njalo ngesiqubu esikhulu ukuthi hambani liyehlolwa njalo akulambadalo lapho siyahlolwa ezindaweni eziningi ezeZimbabwe. Yikho ke ekunhlelo zethu zona lezo kade sizi edlala emsakazweni weStudio 7 eRedweni sibe lethuba lokuhlangana lamanye amakhosikazi athe ayehlelwa ludubo lolu olwe mvukuzane iyebele. Asizweni owesifazane omunye oke wakhuluma ngesingisi sisungula uhlelo.
Molly Bridget Richardson.
Alingatsho ukuthi selile eminyaka emingakile latsho umkhuhlane wemvukuzane.
6 years.
Yini elingathanda ukuyitsho kuhulumende ngoba kukhanya abantu abaningi bayakhala ukuthi bayaswela usizo kuhulumende?
We want the government to assist. Asithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophila khonapho khonapho. Le mithi esiyisebenzisayo iyadura, ayichiphanga. Okwakhathesi sokuwesi ngoba si-equalile from lapho ekade ivele khona and sebefuna i-forex esingelayo. Besicela ukuthi singasali kwabanye bethu, sasibone abanye khona le eHarare bencediswa yi-Cancer Association, thina asincediswa. Asila lutho esilutholayo, kuba nzima kakhulu. Abanye abantu bahle bafele ezindlini bengahambi ukuyadinga uncedo ngokwesaba izimali ezabe zifuneka, njengoba umzulu udokotela esitshethi ngiyadura amfuni kulifihlela. Yikho-ke abaningi baphonga ufele ezindlini ngokungazuzi uncedo. Njengalelani iphepha engilitshileyo ngizalidinga, xa ungangikhontaktha nxa sengilungisile ngafotokophisa ungalibona uzithathe uzibalele. Kodwa kumele information akukwazi abantu bekwazi ukuthi oyabezwile ukuthi into engasiza imkhuhlane njengemkhuhlane yemvukuzane kuyini, njengoba ngitshilo ngathi kuthiwa kakupheleli.
Ye, lapho-ke ngugogo uMoli lapho-ke ekhuluma ngokwamehlela yena azabone eselo mkhuhlane lo owemvukuzane oyebele, kodwa-ke yena usele minyaka ethile welatshwa lokhu eselatshwa. Ngakho-ke siyamhalalisela ukuthi ma uNkulunkulu aqhubeke emphathisa ukuze asinde owamaqiniso kulo umkhuhlane. Kulomunye njalo okhona esikhulumelayo okuthiwa nguNkosazana Phoebe Chikonye.
Phoebe Chikonye.
Mama Chikonye, lingatsho ukuthi sele minyaka emingaki selelwatshwa umkhuhlane wemvukuzane?
Sengile minyaka engu-5.
Lingatsho ukuthi isiphatho sabodokotela beZimbabwe sinjani lapho uma ufika ubatshela ukuthi uphathwe usiyahlolwa umkhuhlane wemvukuzane?
Mina udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhuyana okungaphezu kwekwethusa. Wantshela wathena yena semphuze kakhulu, so fanti nje andithatha angienzi i-operation angikhiphe ibele, angaqeda mvake ku-chemotherapy. Nxa ngingaqeda i-chemotherapy senza linda ngoba kule list eseHarare labantu abaningi nengakhule ngxenye. By the time mina yami 10 ifika ngiyabe zivele sengifike kudala. Wathi nxa ngingaphilwa kweminyaka engu-5 ngiyabekile nhlanhla, kodwa yena ngokubona kakhubona ngani nxa ngibe le nhlanhla ngingaphila 5 years, bese ngisithi bese ngisiba nje lezinye 2 years zaphezulu. Okuyinto eyangethusa kakhulu. So kunokuthi ngibuyele ngiye kuyaye ngilapha ngisabuyela ngakuye abantwana abangithatha bangise-South Africa.
Lingatsho ukuthi iindleko zokwelatshwa e-South Africa ziphansi kumbe ziphezulu?
Emntwini owangapha eZimbabwe ziphansi ngoba lapho bona ama-South Africans ababhadala khona.
Lo-ke bekungunkosikazi Phoebe Chikonye. Miss Phoebe Chikonye actually was explaining the way she found out was so painful, mm-hmm. and the doctor who attended to her the first time wasn't very nice, mm-hmm. because he actually scared her off, because when she started talking to him, mm-hmm. he scared her off. He gave her about 5 or 7 years of life. Wow. And he also put on a waiting list, mm-hmm. for treatment or any other care that she was supposed to receive after that. So she says she never went back. Her family sought second opinion, mm-hmm. in South Africa. That's where she got her treatment. So doctors and nurses and health personnel also has to play a role, mm-hmm. in in taking care of these
at least being able to deliver the news, because it's so heart-wrenching.
Yeah, it's but heart-wrenching.
Sometimes it's difficult. So I could tell from her body language, the way that she was talking about how she found out and, you know, how maybe the news was delivered to her. It's an art that people have to learn. That's why we're in October. We are actually speaking, if you're just joining us, about breast cancer awareness. As you know, the world and Zimbabwe are actually commemorating Breast Cancer Month this October. And PJ, maybe just to also remember our own colleague, Caroline Gwomba-Komba, who used to work for ZBC, and then she came to Studio 7 and joined us. And she passed away from breast cancer while she was working here with us.
Yes.
So just maybe, you know, let's remember her. Just a minute of silence, perhaps, on her behalf.
Yes.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa. Nhasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere chegomarara rezamo iro riri kunzi riri kunetsa nyanya mumadzimai, asi riri kuwanikwa zvakare muvanhurume. Saka nhasi tiri kutarisa kuti zvii zvingaitwe neveruzhinji kuti munhu awanikwe iye achinzwisisa kuti gomarara iri rakamira sei, uyezve upenyu hwaanogona kurarama, kuitira kuti kana zvichikwanisika asazowanikwe iye achibatsira gomarara irori rezamo. Asi mune zvirongwa zvese zvatanga tiri kuita, ndanditaura nemazvikokota vana maonokologisti vamwe vari kuraramawo negomarara irori, vazhinji vari kuti hanzi PJ hapana zvaunonyatsokwanisa kuti ungaita kuti usabatire gomarara rezamo, nekuti rimwe racho rinouya richibva mudzinza, kana una amai kana mbuya kana tete vakambobatwa negomarara rezamo. Zviri kwauri iwewe kutiwo kana wagaragara wopota uchienda uchinotariswa kuti uri kuwanikwa here une zvauri kuona pamiri pako zvausiri kunzwisisa, nekuti vanga vari kuti ivo kazhinji kacho cancer chirwere chinoita zviri kunyangira. Unozongoona chatubuka. Saka vari kuti zviri nani kuti iwo kangoona zviri pamiri pako, nyanya pedyo nemazamu zvisiri kumira zvakanaka, ubva wamhanya kwachiremba unoongororwa kuti ingave iri cancer here. Nekuti vari kuti ivo chirwere ichi chikawanikwa chisati chakomba chinogona kurapika. Asi vazhinji tambonzwa zvemudare weMDC akamirira iHarare West muzvare Joana Mamombe vachiti ivo sevasikana vechidiki vari kuedza PJ kuita zvirongwa zvekuedza kudzidzisa vanhu vari mumaconstituents avanoshandira, not kungoti iye ega, asi nemamwewo vadare vari muparamendi vangave vari veMDC kana veZANUPF, vari kuti vari kubatana kuti vaedze kuti vaende kunodzidzisa madzimai nyanya kukosha kwakaita kuenda kunoongororwa. Vanga vachitizve vakakwanisa ivo sevadare kuti vataure neHarare City Council kuti iwane zuva ravanotiwo madzimai vauye kuzoongororwa pachena. Uyezve Cancer Association of Zimbabwe pari zvino itori chirongwa chairi kukurudzira kuti vanhu ngavauye vazoongororwa vachibatwa kuti vane mapundu here kana kuti chii chingavepo, vachibvisa ivo mari yakashomekayo yakadai se$1. Asi vari kuti kana uri kubva kunze kwenzvimbo yeHarare usina mari yacho unogona kuonekwa kana pasina. Uyezve saka ndo zvimwe zviri kuitika. Regai timboona vhidhiyo yemumwe mudzimai ari kutsanangura iye kukosha kwakaita kuti munhu aende kunoongororwa. Ari kuti kunyange hake iye akazoonekwa asina gomarara asi akatoendawo achinotariswa. Regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Ndakafonerwa kuchikoro zvikanzi mwana wangu aita bundu pazamu, saka ndakavhunduka ndikamhanya kunomutora kuchikoro, nekuti mumhuri medu mune hanzvadzi yangu imwe yakatodimburwa gumbu. Cancer ndakabva ndanzwa kutya ndichibva ndamhanya naye kucancer center. Cancer inofanirwa, munhu anofanirwa kutariswa. Kana ukangoona zvinhu zvisiri kuita mumwiri wako, kana uchiita mapundu kana kuti chinyi zvisiri zvausiri kunzwisisa, enda unotariswa kuti haisi cancer here, because cancer chirwere chinouraya. Pandakaenda nemwana wangu kucancer center, pawangosvika vachiona bundu rachona vakabva vandimhanyisa kumadoctors, vakati enda uno mumhanye munotestwa kuti chingave chii. But I just thank God kuti akangonzi ibundu, harisi cancer. Saka ndinongotenda Mwari kuti patakano pakatestwa ndakabva ndatestwa kuti nditarise kuti ndine breast cancer pandakawanikwa zvangu ndiri rights.
Some very encouraging words there, PJ, from a lady who says that she had a daughter, because I guess they had history of breast cancer in their family, who was at a school going age. And they, you know, she had been called as a mom that your daughter is suspecting that she has a lump in her breast. And she went and took her daughter to the Cancer Association and also had herself examined. But luckily, they didn't find any breast cancer in her. So she's just literally encouraging others that it's very, very important to get checked, even if you may be found without breast cancer. Over to you.
It is very important to just get screened. Ikoke lapho ke umbe kungumama owabizwa esikolo somntanake bebizelwa ukuthi ubonakale eleqhubu ebeleni yena ke ngokwazi imbali yemuli yakhe waba kwazi ukuthi enxenye ingaba yi-cancer wagijima lo mntwana baya e-Cancer Association bayahlolwa khona ngale abe-Cancer Association labo bamthi kahambe kudokotela. But ebehambile kodokotela hayi kwaba yinhlanhla ukuthi udokotela wathi hayi liqhubu nje ayisiyo cancer. Ikho ke yena wahle wathatha lelo thuba ukuthi ahle ahlolwe laye imvukuzane yebele awatholakala laye engelayo. Ingakho ke lapha ubesithi hayi uyambonga uNkulunkulu ukuthi akalayo, kodwa ke uyabona ebusweni bakhe ukuthi ngaleso sikhathi waba lobunzima athwala lawo engazi ukuthi leli qhubunye lingabe lingelani. Ikho ke uqakathekile ikhuthaza abanye omama ukuthi kuqakathekile ukuthi uhambe uye screen, ngoba umkhuhlane wemvukuzane yebo uyabulala, kodwa ke ungaphanga ubanjwe usesemasinya ulakho kwelapheka nge-chemotherapy lokunye abakusebenzisayo ngalezi nsuku, ngoba sebele michina esiphambili njalo sebenzile i-research enkulu ngale imvukuzane yebele ukuthi yelapheke. Kodwa ke nxa kuyukuthi ungaphuza ukubuza ukuzothola uncedo lokwelatshwa ulakho ke ukuthatha umphefumulo. Silayo ke enye ividiyo kankosikazi Mildred eMkandla la ikhuluma ngokwamehlelayo.
Ibizo lami nguMildred Mkandla.
Lingatsho ukuthi selineminyaka emingaki lisile kumkhuhlane wemvukuzane?
Sengile 25 years and 9 months.
Lingatsho ukuthi yini elikhangelele ukuthi uhulumende ayenze eZimbabwe kumbe yini okusilelayo ekwelwatsheni komkhuhlane wemvukuzane?
Okokuqala, kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazi ngomkhuhlane wemvukuzane. Mina ngafunda esibhedlela sempilo, ngafunda ezibhedlela eziningi elapho kwakufundelwa khona ubunesi, kodwa into ye-cancer, i-breast cancer ayingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngama-cancer achiyeneyo, nge-breast cancer in particular, ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Abantu bakhala ngokuthi abaphathwa kahle ezibhedlela njalo intengo yokwelatshwa iphezulu, lithini ngakho?
Kuyadanisa ukuthi kungenzakala ukuthi abantu bangaphathwa kuhle ezibhedlela. Into nje abantu amanesi lamadokotela asetshintshile, awusafanani lakudala. Kudala umuntu owayeqakatheke kakhulu ngumuntu owayegula. Khathesi abanye odokotela labanye onesi sebebona ngani yiwo abaqakathekileyo kakhulu ukudlula unesi. Ngiyathemba kufanele kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bafunde, both amadokotela lamanesi bafundiswe ukuqakatheka komuntu ofika egula.
Thank you, Nyane.
This one was Miss Mildred Mkandla. What I found it very interesting was the fact that she named the years that she has been cancer free for 25 years and 9 months.
Wow, that's very, very
she put emphasis on the 9 months, and she would have gone on to say some days.
That's very, very encouraging, yes. PJ. Let's now take just a look at some of the people that are on our Facebook pages. We would like to welcome all those on the Shona Facebook page. Nalina Muringa, I'm watching you from Pretoria. Babata Wanda Zingu, hello. Brighton Chitonde, I'm watching you from Gweru. Kuzimbabwe. Donald Mamboma, and I'm watching you from Rustenburg. Please call me, if possible. K. Mukunda, I've not heard of an age range. Are you asking all women to be screened or those above 50? As it's often said, I think, you know, in the conversations that I had with the doctors, they were encouraging that if you are a woman who has breasts and you have a history of breast cancer, it's very, very good for you to get screened at an earlier age than 50. Emancia, but we will have an expert, Dr. Nyakabao, who's coming on, an oncologist. So that's the first question we'll ask her, so you can get your answer. K. Mukandi, tichavafunza kuti munhu anofanira kunge ari makore mangani mudzimai kuti awanikwe iye achitanga kuti anoonekwa kuti ane gomarara rezamo. Nevarume zvakare vataura ivo kuti pane 1% yevarume vari kuwanikwa vachibatwa negomarara irori rezamo. Enancia Misija Charanzi, ndiri kukuona ndiri kuDurban kuSouth Africa. Timothy Mushaire, and I'm watching you from Cape Town. Kotini Mpemi Koti ari ku Cape Town ari kutiona matai ari kuti these days any age my dear ari kuresponda kuna K. Aiwa tinokutendai my T vari kuresponda iwo vachiti zvakanaka kuti munhu makora unawo chero uine mazamu semudzimai nevarume endai munotariswa. Asi varume ndo vanisingazive zvangu kuti pa age ipi.
Age group.
But I think madzimai kana wangobva zera wakutanga kuzvinzwa uchibatawo mukati memazamu umu kana wakunzwa pane zvatatiri kutaura uchinzwa mune mapundu ausiri kunzwisisa unokwanisa kuenda unotariswa. Courtney Mpeni Koti, hanzi ndifonereiwo pamwe ndingabatsirwewo vana, hanzi vanhu vane kensa wedue ndava nevanhu vari kufa nekushaya mari. Saka Courtney ari kuti ndifonerei, nyorai namba dzenyu tikwanise kunge tichikufonerai vaCourtney Mpemi Koti, nekuti tichange tiina chiremba vanenge vari pano vachipindura zvamuri kunyora. Munyaradzi Chiribvu ari kuti I'm watching you from Cape Town. Thank you guys. Vari kuti ivo kashoma kuti tinzwe vanhu vachitaura zvinhu zvakadai zvinenge zviri kubatsira upenyu hwevanhu hwemangwana. Gabriel Machingura ari kuti hi. Maggie Sugar Junior, and I'm watching you from Port Elizabeth. PJ.
Kulabo ke abasanda kusixhuma singumsakazi weStudio 7 namhlanje kuhlelo asihluzene bomama sikhuluma ngokulimukisana ngemvukuzane yebele, i-breast cancer awareness. Esilabo ke lapha asibukeleni sibaningi, lishare libaningi enkundleni ye-Facebook. Njalo kulabo abafuna sibathinde ngocingo, balanini inombolo zenu khona lapha kuFacebook kuVOA Indebele. Wothi mbale esilabo kuSilomevis Msimanga wothi hello, sibe lo Tencent Moyo la uthi hello, uBusani Andlovu, Busani Petros uthi hello, uRichard Ncube la ukhanye ubukele, Khumbulani Ncube ubukele, Thulani Ndlovu laye uthi ubuyele. Asibukele nini sibaningi sithole imfundiso yekulumukisana ngale ngalo umkhuhlane owemvukuzane yebele, njengoba sikunyanga kamfumfu eyabekwa eceleni inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ukuthi sinanze lokukhuthazana lokucebisana ngemfundiso ephathelane lo mkhuhlane wemvukuzane yebele, i-Breast Cancer Awareness Month ngo-Okthoba.
K. Makunda arikuenda vanga vari kutaura hanzi, let me know if we have to take our 15-year-old daughters too. Kana va muri kuona kuti musikana abva zera. Ndina Dr. Vatori Poparishin Regate vatatanga nekuvabvunza. Dr. Anna Nyakabao, munga tinokuchingamidzai pachirongwa.
Magadi zvenyu.
Aiwa tiri wadi. Mabva masvikiranawo nemubvunzo, pane muteereri wedu ari pano anonzi K. Mukunda ari kuti iye pane vatingati makore here anonzi mudzimai anokwanisa kuenda kunoongororwa breast cancer, nekuti iye ari kuti ane vana vane 15-year-old vasikana, vanofanira here vasikana vadiki vakadai kunoongororwa gomarara irori rezamu?
Vane 15 years.
Ehe.
Okay, chatinongo kurudzira ndechekungoti, I mean, kuti munhu angoziva paanenge abva zero, asi kazhinji tinenge tichiti chirwere ichi chinozowanikwa kune vanhu vati kurei, asi kubva kunana 18 years vanhu vanogona kutotanga bate kujaira kuti vanogona kubata mazamu avo vachiona kuti zvakamira sei kuti kuti kana paine bundu rinenge risingafaniri kunge riripo rinogona kuzenge rizoongororwa vachizoitwa vachizotariswa inguva vachionekwa kunzi zviri kufamba sei.
Pane vamwezve vari kubvunza kuti pane figa yataurwa kunzi pane varume vashoma vari kuwanikwa vane gomarara iro repazamu. Varume vangazivawo sei nekuti havazoita mazamu sei madzimai vanoziva sei?
Zvinoitika ndezvekuti muvarume nekuti hapana nyama yakawanda pazamu ravo, kazhinji kacho panogona kuita bundu uyezve ganda racho rinogona kuchinja, uyezve icho zvataingotaura nezvemadzimai kuti vanogona kuita bundu muhapa kana kuti pamusoro peinonzi plasico kana kuti collarbone iyaya zvinogona kunge zvichiitika. Asi chinoitika ndechekuti kazhinji vanhu vechirume dzimwe nguva havanyanyofungidzira kuti vangaite chirwere chegomara rezamu, saka havazonyanyi kukurumidza kuzvifungidzira. Saka kazhinji kacho pamwe chinogona kuzobatwa kana chati kurei nekuti vanenge vasingazvifungidziri. Uyezve varume kashoma kuti vaende kunoongororwa. Madzimai anoenda kunoongororwa, pamwe vari kupuhwa masiriti efamily planning, pamwe vari kuenda kunoita vana, but varume kashoma kuti vaende kunoongororwa. Saka dzimwe nguva chirwere chachino chinonoke kubatwa. Uyezve pamusana pekuti hapana nyama kana kuti tishu yekuti chirwere chinge chichipinda nacho, chinokurumidza kupinda mukati. Saka kazhinji kacho vanouya chirwere chakura.
Aiwa, mumbobata zvenyu makadaro. Maybe mukangotsanangura nechirungu kuti at what age should people go to get, you know, screened for cancer? Because there's a lady here who's saying she has a 15-year-old daughter and she's wondering at what age is it recommended for women especially.
Okay, we're saying cancer, breast cancer can occur at any age, but it's more common in the older age group, I mean around 40 years and above. But what we are saying is that, you know, people should be aware that there is this problem called breast cancer. So when we talk about screening, we usually screen an age where the disease is common or where the disease is prevalent, because then the yield of getting the disease is higher when we're talking about population screening. But in an individual, if they experience something that is suspicious, you know, we say people should be aware so that if there is something suspicious, then they can go and be attended. I mean, and, you know, you can get, occasionally we do get young people who've had 18-year-olds with breast cancer. And I remember I read also in a newspaper where a 3-year-old had developed breast cancer. But these are rare incidences. But, I mean, people just should be aware that anyone is at risk, but there are certain ages where the risk is higher than others. So the risk of breast cancer increases with the increase in age, up to about 70 years or so.
Please, can you hold on, Dr. Nyakabau? PJ, murikunzwa hapo, Dr. Nyakabau, vari kungotaura havo kuti, aiwa, zvinorekomendwa kuti vanhu ngavaende kunotariswa. Kunyangwe pane muteereri wedu wepanapa anga ari kubvunza kuti ane mwana ane 15 years. Vakati, zvinombowanikwawo vana vechidiki, asi kazhinji kacho madzimai abvazera ndivo vari kunyanyowanikwa vachibatwa negomarara.
Lapho ke silo dokotela esibele nhlanhla yamaswazi ukuthi simthole ecingweni njalo angene kuhlelo lwethu. Lapho ke ubephendula imibuzo efakwe ngabanye omama labo abakhathazekileyo ukuthi bangenza njani abantu babo abalama 15 years kumele bahambe bena bayehlolwa. Udokotela uthi kuvame ukuthi nxa umntwana engxenye sele 18 years kusiya phambili onguntombazana kumele ahambe ayehlolwa, kodwa ke bakhuthaza ukuthi angabe sekhulile o sethe jambu. Kodwa ke uthi yena njalo uke wahlangana lolunye udaba emaphepheni lapha abale khona ukuthi umntwana oleminyaka emithathu ubesele breast cancer ele mfukuzane yebele. Iko ke kulezinye indawo lapho ongadibana lazo lapha lalapha ya abantwana bebancane abangabale mfukuzane. Kodwa ke eminyakeni eqalisela kwelishumi elasiya kalolimbili 18 ikho lapho kumele abantwana bayehlolwa kumbe amantombazana ayehlolwa. Wabuzwa ke njalo ngokuthi limvukuzane iyatholakala na kwabesilisa, kwathiwa ye. Kulesilinganiso sokukodwa ekhulwini i-1% yabo baba abalakho ukuthi babanje umkhuhlane oyimvukuzane eyebele. Ikho ke lakho kunzima ukuthi uze uyibone sibili ukuthi imvukuzane yebele, ngoba obaba phela kabalawo amabele akhanye inxa wakhangele ngelihlo. Kodwa ke yena uthi yena kuyaguquka umbala aduzane lebele, kumbe njalo kube lequbu eliyabe lingazwisiseki aduzane lebele khona lapho. Njalo kubo baba uyingozi kakhulu ngoba akubonakali masinya ukuthi vele bathi sebesiyabo hlolwa ngodokotela engxenye vele sokwabe sokungapho stage njani njani abaphezulu ukuthi engxenye iyabe ingase elapheki ivele isisabalele umzimba wonke. Engathanda ke ukuthi sibuyele kudokotela Nyakabawo. Chiregai ndithi Dr. Nyakabawo, mungatsanangudze here muchidimbu?
Maybe tisatenda kuna Dr. Nyakabawo, pane mutereri ari panhariri gaitinzwe kuti ari kuti chii, tozodzokera zvenyu kuna Dr. Nyakabawo. Hello, caller.
Hello.
Ehe, makadi yenyu?
Ndiri makadiwo.
Tiripo, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naPatricia tiri kumasvingo.
Ehe, kwakadii kumasvingo?
Kumasvingo kuri raiti.
Ehe, tina chiremba vari pano Dr. Anna Nyakabawo vanoona nezvegomarara. Mino kuti pane zvamamuda kuvhunza here, pane zvamamuda kutaura here, mubva mataura yenyu navo. Ehe, taura izvenyu. Dr. muri kuunzwa here pana Sister Patricia varapa pane zvavada kutaura?
Aiwa, ndiri kuvanzwa, ngavataura havo.
Mhm. Taura henyu.
Ndiri mudzimai ane makore 32. Tikobvenzinaina nafebhuri ndakaita bundu muzano. Kubva ndaenda kuna nachirema ndikaenda kusikani ndikanzi ndiise operation vaite ichizima payo vabvisa bundu iroro. Ikanoani ongororwa kuselegeri kanzi harina chenda. But manje zamo racho iye zvinoizvi rinorwadza, rinotonia rinorwadza richirema. Saka ndiri kudawo kubvunza chiremba kuti zvinokonzerwa nei, because ndakazomboyemeswa kusikani end of last year ndichinzi ndinoongororwa kuti hamuna here mapundu mumuzamo, but sikani yakabudisa kuti hamuna chiimo, but zamo racho rinorwadza. Zvinotombopota zvichienda nekuchesti kuchinzwa kuremerwa muchifuwa.
O, maita henyu nemubvunzo wenyu. Ndini muri kutsimira nyaya yekuti kana vanhu vachiri vadiki like inini mune 30 years, tinoita anonzi ma-benign lumps ma-breast, nekuti makauzonzi lump renyu harisi cancerous. In fact kazhinji vanhu vachiri vechidiki vakanga vaine mapundu muzamu 9 out of 10 times inenge iri benign. It's only maybe 1 out of 10 times that inenge iri cancer. Ndosaka tichikurudzira vanhu kuti musatye kuenda, nekuti kana ukaenda kazhinji kacho pamwe inenge isitori cancer. Saka tichida kungoti kana iri cancer manje ikaregerwa ichingoramba ichikura ndopainozoita problem. Pamuri imini kuda mati makachekwa here? Kana musina kuchekwa, dzimwe nguva kana vachekwa, kana nyama dzinenge dzachekwa, vanochekwa netsinga dzinonzi manezi, dzinogona kurwadza dzimwe nguva, kana kuti ipo kuti dzimwe nguva machanges anoitika mabreast panguva yekuti kana vanhu vaakuda kuteera zvinogona kukonzera some tenderness mumabreast zvokonzera discomfort futi. Ende zvakakosha kuti murambe muchitariswa, nekuti kana uchinge wachinzi wakamboita bundu rikaonekwa risina cancer, hazvirevi kuti nguva dzese nekufamba kwenguva unoda kuti uzoongororwa kuti hapana here kana cancer inozoita. Saka it's always good kuti murambe muchingotestwa regularly kuitira kuti varambe vachiona zveshuwa kuti hapana chiripo. Sekutaura kwatakamboita isu kuti
cancer izoonekwa kune kuripo panenge paine nhengo kana kuti macells anoita a billion cells under a billion cells hapana chinooneka saka zvinenge zvikosha kuti munhu aramba achienda kunoongororwa ndechekuti kana macells anga asiri mashoma nekufamba kwenguva akanga awanda macells iwayo zvinoreva kuti chirwere chinenge chaakugona kuoneka saka kuregular checks ndedzekumeka shuwa kuti kana chirwere changa chisati chaakuoneka chinogona kuoneka pachine nguva chigona kurapwa munhu achizopora
allright
aiwa tinotenda Dr. Nyakabau Sis Patricia mabatsirikana here
kunotenda
Alright, regei titore mumwe mutereri tirikunzwa kuti tipane vamwe vari panhare zvakare muve nezuva rakanaka. Hello.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naMadhuri ndirikupotomisa South
Africa. Okay, endai pane kanetwork mbijana. Pane zvamamuda kuvhunza Dr. Nyakabau here?
Ya, ndine mubvunzo. Inini ndakaita mwana 2018. Then because the mother after 1 year, 8 months, that my mother 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 sometimes you don't go to but I don't understand that I don't know that you don't go away. I'm sure this is my pretty big week. So I can't say that I'm going to already after 2 days of the quarter.
Okay. Dr. Nyakabau, I'm in a man's way. Here's a good old one named Terry Redwood.
Ndanzwa kuti vakaita mwana asi pamberi pacho zvanga panga paita maungira handina kuzonyatsonzwa kuti vanga vachiri chii hameno kana muchigona kuturekera
sister mungataura futi here neniwo ipapa pafoni yenyu iri kuita kugagaira gagaira taurai tinzwe futi
Alright, ndatinakaita mwana 2018 ndikazomurumura 2015 but izvozvo pakurumura paye handiti unoita kuzvimba pakuzvimba paende sometimes aichinira mugaga pasi then makasara mune zvibhora 2 mumazamu ebot saka zvine nguva dziri kure like this year ndakaita 2 times kuti ndinozwa kuwaiwa pamusoro tindaita rumwa nemosquito then ndikakonya pakasara pakaita red
okay vari kuti hanzi ivo vakanga vane mwana ndobva vakuyamwisa ndobva vazorumura mwana asi vari kuti hanzi vakazosara vane mapundu maviri muzamo uyezve pari zvino vanobvunzwa kuvaviwa pamusoro pezamo ndo zvavanga vada kubvunza kuti chinga vachiri chirwere here vanofanira kuita sei
okay vari kunzwa mapundu here mumazamo imomo
vati vane mapundu mairi avari kunzwa
zvakangongosha ndezvekuti vaende kunoongororwa kuitwa kana ultrasound scan yekutariswa kunzi mapundu aya akamira sei nekuti dzimwe nguva machiremba kana vatarisa vanonisi kunyatsoona kuti pundu iri rakamira sei vobva vapa recommendation yekuti toita sei naro bundu iroro kuvava dzimwe nguva munhu unongogona kungovaviwawo zvisinei nekuti bundu iroro ndo rakonzi rakakuvaviwa
aiwa pakanaka muve nezuva rakanaka sister
okay
nekuti foni yenyu haisi kunyatsonzwika asi hanzi pane mumwezve muteereri wechirumerege itende kwavari hallo aiwa hanzi vadropa pj wanzwa apo we had two callers both of them were asking Dr. Nyakabau about you know their conditions one of them the last one was saying that she was breastfeeding and then after she stopped breastfeeding she felt that she had two lumps in her breast and also sometimes her breasts are itchy so the doctor is recommending that she goes to get screened and then there was another lady who also presented her own program over to you
Yes, I had a question, not exactly a question, Dr. Nyakabau, but I just wanted you to go through, just to summarize what steps you have to take, at what age, any advice to the women to go for screening?
Okay, I mean, what I emphasize to women is the self-awareness, you know, because when we talk about screening, I mean, there are certain ages where you recommend, you know, breast self-examination. I think every woman should learn to know what their breasts look like and then do breast self-examination regularly just to be self-aware, and so that if there are any lumps, they can be able to detect them at an early stage. And then when we talk about for younger women, we recommend breast ultrasound scan, so that we can try and detect any problems. And more commonly for the younger women, the lumps are likely to be benign. For women above 45 years of age, screening can be done annually or twice every 2 years with what you call mammography, which is soft X-ray of the breast, because then it is more likely to see the smaller lesions than the other tests. I mean, we don't do mammography for younger women because their breasts are dense, and the chances of you detecting a cancer in dense breasts is very low. So we try to do ultrasound scans for younger women. Women with a family history of breast cancer, if you've got a mother or a sister who has had breast cancer, you know, your screening should start maybe about 5 years earlier than when your family member had breast cancer, so that, you know, because you are at a higher risk of getting the cancer.
Mm-hmm. Mm. PJ, I have an interview.
You know, Rapika, breast cancer. Wamwevanga dakuziva.
Maita enyu. Breast cancer inorapika kana ichiri diki.
Mm-hmm.
Kana munhu akabatwa breast cancer ichiri madhasi, isati yabuda muma walls emaduct, inonzi intraduct cancer, almost 100% vanenge vanoitwa cured with appropriate treatment. Asi kana yazokurawo taane mastage anobva kustage 1 kusvika stage 4. Stage 1, the cure rate is much better. I mean, we are looking at probably over 8 out of 10 people being cured, 5 years survival. And then for stage 4, tirikutaura dzine dzinenge dzaspreada, dzaenda either kumapapu kana kuti dzaenda kumabhonzo kana kune dzimwe nzvimbo dzemuviri. Tinoti isusu kana zvakadaro, hatichati isusu chirwere chinogona kupedzwa. Taakuti isusu chinogona kupodzwa. Munhu anogona kurarama even aine stage 4 disease akawana the appropriate treatment. Zvaakuitawo nekuti imhando iyi, nekuti kana tichiti isusu breast cancer, zvirwere zvakawanda zvinonga zvichinzi zvese ibreast cancer zvakasiyana-siyana. Ndosaka tichinzi ukana mumwe aine breast cancer haikona kufananidza nemumwe ane breast cancer wakunga kuti zvirwere zvenyu zvinofanira kunge zvakafanana. Vakatarisa vanoongorora panhengo pacho dzinogona kusiyana. Umwe anotonidha mushonga unonzi tamoxifen, umwe haanidhe tamoxifen. Umwe anonidha iya inonzi Herceptin, itargeted therapy inorapa cancer inenge iine tumwe tunhu tunonzi dziHER2 tunoita kuti cancer ikure maningi. Saka dzinosiyana idzo breast cancer idzodzo, dzine mhando nemhando. Saka madzimai haafaniri kufananidza kuti nekuti nhingi zvaakazodai neniwo ndichazodai. Vanhu vakasiyana.
Mashoko makuku. Timombobasa makadaro dokta. Tine mumwe muteereri ari pano, regai tiende kwavari. Hallo.
Hallo, makasimba.
Aiwa, takasimba. Tikutaura nani? Asi mungoti ga nekuti nguva yakuda kudya nani.
Mutaura namukoma koti mpendu Cape Town.
Taurai tinzwi.
Nguva dambudziko rekensa iri rinotinesa. Inoda kukurumidzirwa ichangotanga payapaya. Handisi rememba sekuru vangu vaive nayo kensa. Vaishandisa panje nyoro yayo vachiti vakairiisa chazvo vaiita kutii. Vonwa but vakatorerama almost 95 years. Vakamatwaivo zvama65. So I think madoctors nascientists dai akwanisa kutira kushandisa mbanje kutivagadziri dragredi rekensa. Achiitora zvinoona kubatsirana ndiri nyika yese kutsenya varombo kunyanyanya.
Aiwa, mashoko makuku ture gaiti funze doktor varipo pana pana kuti vari kutaurawo kuti zvekudya nezvimwe zvakadaro zvinokwanisa kubatsira. Asi totenda kuti manga muri paprogramu yedu regaiti mbotora Sister Netsai vari kurarama ivo negomarara. Hello Sister Netsai, hamenoti muripo here panhare?
Ndiripo makasimba here?
Aiwa, takasimba, makadi yenyu?
Aini ndiri raiti zvakanyanya.
Ehe, mombotipa onoronde yekuti imi zviri kufamba sei?
Ini ndakabata breast cancer muna 2016 ndichibva ndaitwa chemotherapy neradiotherapy zvakanaka zvisina problem. But muna 2017 ndakadzoka zvakare yaspreda kutwelve fine lung liver. Zvekuti ndakasvika pakutotadza kufamba chaiko. Asi nekuda kwechemotherapy neradiotherapy uye nenyaya yekugona kuziva chikafu chekudya chinoenderana neurwere hwegomarara hwavapo akandibatsira chaizvo kuti ndikwanise kurarama zvakanaka. Zvekuiko zvino ndakutofamba zvakanaka uyewo handisina maproblems ekurwadziwa nekuti kenza inorwadza, chirwere chinorwadza. Some point ndakati ndoiswa pamorphine chaipo kuti yaitadza kupedza marwadzo iwayo. Asi nechingozowanawo ruzivo rwekuziva kuti chikafu chinoenderana nechirwere ichochi ndechipi, maherbs anoenderana nechirwere ichochi ndechipi. Maherbs andiri kutaura aya zvinhu zvatinoshandisa mazuva ese zvinenge vana chimeri cayenne pepper zvatinowana mumakicheni yedu patinoiti kubika semadzimai zvakandibatsira zvikuru. Iye psychosocial support yehama neshamwari yakanyanya kundibatsira nekuti panenge kuti kana wanyakuremerwa you just need kuva nevanhu vanokuita chie on irambe iri mugood mood and fighting the fight.
Tina Dr. Nyakabawo vari pano, handiziyo kana pane zvamungada kuvabvunza. Uyezve vazhinji vangada kuziva kuti matreatments amuri kuita aya anotora mari yakawanda sei.
Dokta muri raiti here? Dokta Nyakabawo ndimeaakatomboenda kumari kwao. Makasimba here dokta?
Ndiripo, makadiko?
Ndiri raiti. Kenza chirwere chinodhura. Izvozvizvi sezvaunga uchitaura ndiri padrug rinonzi Zologa. Asi nekuda kwekuti medical aid haachatorwi ndakufanira kubhadhara 460 kuti ndikwanise kutenga mushonga iwoyo kufamasi. Mushonga uyu ngori mushonga wechiwiki chete. Saka pamwedzi I need about $900 of which nenyaya iyoyo zviri kuitika muzimbabwe kuti mari yacho iri kunoita maus acho ari kunoita kubata etimoment ndakatombobva pamushonga. Nenyaya iyoyo yekuti chirwere chinodhura nyange uchishanda handizivi kuti inenge ichinidza mari yakawanda sei nekuti haingori nyaya yedhiragi rimwe chete iroro. Pane mablood anoitwawo zvakare kuitira kuti usati watanga nekuticycle yako yetreatment yechemotherapy vaone kuti ropa rako riri zvakanaka here, rine uwandu hwakakwana here kuti iende pacycle. Saka zvinhu zvakawanda, chikafu chaicho chaicho chaakudhura nemuzimbabwe. Pane zvimwe chikafu zvatisisangofaniri kudya zvanoita seshuga nechimacentesofa anoshuga pashuga. Saka ndikada kutenga bhotoro rehani chairo risingalasti 2 weeks sandinenge ndambofunga izvizvi zvaakudhura rakuita $11. Saka chirwere ichi hachizi chirwere chekutamba nacho, icho neexpensive disease.
Tinotenda Sister Netsai, ndozoti mamata hamusi kugona kugara kwenguva yakareba, imbobata yenyu taakusvika yedu kumagumo. PJ, we're hearing there from Netsai. She is a cancer survivor herself. She's just retailing how much her treatment is. As you heard her, she was saying the drugs have become expensive and they require foreign currency, and that's the biggest hurdle that she is facing right now.
Yeah, wow. Nkosikazi lapho osecingweni othi yenana lokhu eselatshwa wabanjwa lo mkhuhlane ngomnyaka ka-2016 wayelatshwa sibili wangani usesindile kodwa ke wasuphenduka umkhuhlane ngomnyaka ophelileyo ka-2017 okuthi khathesi ulokhu eselatshwa. Njalo ke umavelas wambuza-ke ukuthi imbadalo imi njani, wathi yenana hayi imbadalo yangkhona vele iqongile kakhulu ende ngokwenzakalayo ngomnotho wezimbabwe ongamanga kuhle idola lemelika abalifunayo ezibhedlela labo lalapho okwelatshwa khona litholakali ukuthi imbadalo yangkhona iqonge kakhulu ingamadola aphosa afike kunkulungwane yamadola nginyanga ngoba lapha hamba khona enxenye ofika badaliswe amachumi amane lanhlanu lamachumi amahlanu amadola $450 ga umele ahambe kabili ngenyanga okutsho ukuba iyaqonga ifike kubo $1,000 ngenyanga ikanti ke imali engatholwa ngabaningi injalo esithi umkhuhlane lo ubuhlungu ya umkhuhlane obuhlungu kakhulu okunye engunanzeleleyo ukukhulunywa ngudokotela lapha ukuthi imihlobo kule mihlobo etshiyeneyo eye breast cancer mina bengakwazi kunje lami lamavela sikade ngakwazi bensithi breast cancer ayi breast cancer kuphela umkhuhlane munye ikanti ke uDr Nyakabayo uthi yena hayi imikhuhlane ichiyene ye breast cancer ingabe kuwomunye ichiyene lokho la komunye njalo even ukuwelatshwa kwangkhona kuchiyene okumunye la komunye singakagcibi uhlelo lwethu lalamhlanje wathi ngibuze uDr Nyakabawo ukuthi baningi vele kulomunye umlalelo okhulumileyo lapha isithena kusetshenziswa imbanje ukuba kwelatshwe umkhuhlane wekensa ndizo Renate Chiremba
oso musati mapindura rikanti funze sister Netsai varipano vari kutaura zvenenyaya yekushandisa mishonga kana maherbs muchibatanidza nezviri kubvunza PJ kuti zvinobatsira here kuti munhu obatanidza treatment yechirungu neyechivanhu vatema
maita henyu nemubvunzo iwoyo kazhinji hatinyanyokurudzira kuti tisanganise mishonga asi kuti ndanzwa vachitaura nenyaya yekuti pachikafu in terms of kuti pane chikafu chinokurudzirwa kuti munhu udye chinoita kuti zvidiscourage kukura kwekenza tikati isusu more fruits and vegetables some of the herbs that are grown that are known they can sort of like somehow discourage the growth of cancer but tinokurudzira kuti zvinhu zvinoshandiswa nevanhu ngazvive zvinhu zvakaongororwa zvikaitwa researched into and maresults acho akabuda incredible sites also incredible people vakaita zvinizvozvo nekuti tikada kuti titarise maybe mamwe masites mawebsites atinongoenda kunosveka munhu wese wese anogona kungoisa information ipapo and dzimwe nguva information yacho inogona kuita mislead mapatients woguma vaakuita zvinhu zvinenge zvinoziva pane vamwe vanoenda vanoisawo information yekuti vatengese zvinhu zvavo kuti vatoite mari saka varipowo vari kutongoita mari nezvinhu zvavo zvavari kuda kutengesera vanhu nokuti vanenge vachiziva kuti vanhu vari desperate saka vanoda kuti vakwanise kuwanawo mari nenzira idzodzo saka kune vanhu vakasiyana siyana saka dambudziko rekenza iri idambudziko rekuti rinoda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete kati hurumende nevanhu ma-non-governmental organization nevese nesuwo sevanhu kuti tione kuti isusu inini ndingaderedzere risi yangu sei uyezve kuti ndikwanise kukurumidza kubatwa nechirwere kuita kuti ndinge ndichirapika achiri padhuze nekuti kana chirwere chati kurei chinodhura kurapa nekuti chirwere chacho kana chadzika midzi chinenge chine makadzins akawanda echirwere ichocho saka zvoita kuti kana ukapa mushonga umwe uri one unogona kurapa imwe mhando yechirwere dzimwe mhando dzotadza kunyatsorapwa unenge wakuda mishonga yakasiyana siyana kana kuti muchichinganisa zvakasiyana siyana
chiremba tasarirwa neminiti chaiyo ndanga ndoda kungobvunza nenyaya yembanje mbanje vanhu inoshanda here kurapa gomarara
mastadi handinoziva inini kana vanhu vana mazvikokota vanotaura nezvembanje kazhinji kacho inobatsira masymptoms tingati susu maybe vaya vanenge vanenozia vamwe vacho vanogona kubatsirikana nembanje kana kuti dzimwe nguva vamwe vane pain kana kungofila good like maybe in a palliative care setting
nguva yedu yadyanana Dr. Nyakabawo we really thank you Dr. Anna Nyakabawo an oncologist who was with us here and also a cancer survivor who joined us here. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedis Jeremiah.